sangana wewe kwa mtare kusakuba wafamba mushe tete amenga akazara vanhu vese vakafika yelo nyaya yangaichitaurwa nemukuru inyaya yekuti tofamba sei kumaby election nekuti toindrojusa yelo kuvanhu vekumanikaland saka tinotenda kwazvo vagari vemumtare nekumira nenyaya yesanduko nekuti dziza wainaburaurali saka vanhu vauya kuratidza kuti vatotsigira musangano wavo nekuti musangano ndewemacitizen unodraivhwa nekushepa nekukodinetwa nemacitizen tiri kutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke shuwa kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehighcourt yekumasvingo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe vezanu pf munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
Zanu pf yatira kuunza marori emapurisa kuti aintimidete vanhu. Zanu pf yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalokeshin. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakurewa but tinorati mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti takumiswa kwebagi transport inoita kuti vanhu vafambe netsoka asi hachisi chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu nezaru vasina kubhadhara. Isu tiri kufika aitendaa business tichitakura vanhu vachivaendesa kubva kutaro nekudzokera kumacommunities semagari avanogara vachiita masaizi.
Tichitarisa musangano wenyu wamuri kuita mangwana wekumasvingo zvii zvikuru zvamungatarisira?
Kumasvingo takatarisira kuti tisangane nevanhu vemasvingo kuti taure nyaya yemovement idzva yemacitizen uye titaure nyaya yebyelection tiri kuuya ratakatarisana naro nekuti tiri kutarisa masvingo sezvo iri predominantly rural kuti vanhu vachiuya tichitaura nyaya kuti taita sei masitai kuti tihwine.
Totarisawo mune remangwana sarudzo dzava kusvika zvii zvamunotarisira sebato?
Vanhu vachabuda kunovhota makandidate atinawo akabva kumacommunities makansilers nemamp necitizens coalition tiri kutarisira kuti vanhu vachabuda nehwandu hwavo kuti vanovhota nenyaya yekuti ndokutanga kwatiri kuita kufoma government idzva tinotanga nekudeploy vanhu vedu kuti vaende kuparamendi tichigadzirira kuti tiende muelection ra2023.
Vachamisa vatiwo nenyaya yekusungwa kwavamadzibaba veshanduko vagodfrey karembera.
Vachasa vataura nyaya yekuti hatitarisiri kuti munyika muve neviolence zanu pf inofanira kuziva kuti vamunangagwa vane constitutional obligation yekumeka vashoti munyika munoita urunyararo hatitarisiri kuti zanu pf yokori vachiita zvavari kuita vachiharasa nekuintimidata nekutora mayunifomu emapurisa vachirova maactivist nekuti by elections ano invite a competition.